Takatumwa inini na Comrade Dickson Dzora, director kupati Suzanu PF. Soko ratakatumwa naro nderekuti Comrade Chinks vakanga vadeclarewa Liberation War Hero. Zvichireva kuti vanovigwa with military honors and with state assistance. And ruremekedzero urworwo rwakangoda kufanana nenational hero because vanopinda muNational Heroes Act inosara ichichengeta mhuri. But havavigwe pagomo. That's the difference only.
Tiri kunzwawo kuti izvi hazvina kunyatsogashirwa nemhuri yavo. Vakati kudii kwamhuri?
Takagara nemhuri parutivi. Takatsvaga pamba ipapo kuti tiite dare nemhuri. Nemadzibaba acho, vana baba munini, vanin'ina varipo nevana vake Comrade Kings nemadzimai. Tikakurukura, tikavataurira decision yakanga yatorwa. Havana kunyatsozvitambira. Vachipokana kuti kose asina kupuwa national hero. Tikati zvinenge zvadecidwa ndizvozvo. Hapana pakati pedu hapana anokwanisa kuzvichinja. Ndosaka vakazokumbira kuti tidzokere kuvakuru. Tinokumbira zvakare. Tinosvitsa soko rekuti vari kukumbira kuti hapana here mamwe mafungiro. Saka ndomamiriro azvakaita izvozvo. Takangomirirawo kubva kuvakuru kuti kune zvichabvako here mukukonsultana kwavari kuita. Mukubvunzana nekutaurirana kwavari kuita. Asi muurongwa hwatiri kuita isusu tichitaura nemhuri. Kana dai isusu seministry ndisu takatakura rufu urwu ndisiri kuchengeta zvese ndisiri kuzviita. Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday. Because taanesi taakutokwanisa 7 days manje tiina Comrade Mumba and anofanira kuvigwa, anofanira kuradzwa at some point.
Ko vamwe vangu vachiti vanhu havana kunyatsofara zvekuti vehama havana kunyatsofara zvekuti vanenge vangavoda kukandirana makobvu nematete nemi navachingadhube ichokwadi here kana kuti makagara mukataurira nanyi zvakanaka?
Hapana kumbopesana kwakaitika ipapo. Comrade Chingadhube as you are aware vanga vachirwara mazuva apfuura. Saka vanga vasati vasvika parufu ipapo. Ndosaka takaenda nawo manheru. Saka takanga tiinawo zvakatipawo chiremera kuti tasvika naminista. But vakabata maoko tikagara nemhuri, tikataura musoko redu varipo, tikakurukurirana zvakanaka, tikabva zvakanaka. Hakuna kumboita any threat on us.